Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I continue to maintain my innocence kuti aiwa handina zvandakaita, asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwa anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vobatwa nemhosva yekuti vaida kupesvedzera Mhiri Zhonga.
Zvatikunovaka apa isingori nyaya yemareforms bese, inyaya yekuti kana taakugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa voenda kuSadic neAfrican Union vachiti vapindire pachine nguva kuedza kugadzirisawo matambudziko asangana nenyika.
Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba nayo vamanye kusadhaki kana kune dzimwe nyika vasina kutaura.
Asi ZANUPF inoti CCC inofanira kutanga kutsvaga kuyanana munyika isati yarova bembera kwavakidzani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate rati nhasi mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakapara mhosva muna 2020 yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine Mhiri Zhonga mukati. VaNgarivhume vachapiwa chirango chavo mangwana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaNgarivhume vanonzi vakanyura padandemutande ravo reTwitter muna 2020 vachikurudzira veruzhinji kuti vaite Mhiri Zhonga, vachiratidzira pamusoro peuori uhwo vaitirwa tekeshera munyika. Mutongi wedare amai Ferris Chakanyuka vati kunyange hazvo VaNgarivhume vairamba mhosva iyi, dare raona zviri pachena kuti mashoko avo aikurudzira Mhiri Zhonga zviri pachena. Gweta ravaNgarivhume muzvinapundo Love Momadhuku vanoti dare rasvika pamutongo waro mushure mokuramba umbowo hwavaNgarivhume.
Dare rasvika ipapo nekuti ratanga rasawirirana nezvatanga richitaura zvekuti Twitter account haisi yavo, uye vestate vanga vasina kunge vakakwanisa kuchegeta kubva kune Twitter kuti vatsaurwe Twitter account yavaNgarivhume. Dare razviramba rati aiwa manyepo makazombozvifunga leta izvozvo response iyoyo, but otherwise izvozvizvi vavati vane mhosva. Saka mangwana taakuuya kuti vada kuvapa mutongo upi.
VaMadhuku vanoti VaNgarivhume vanogona kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu, asi vacharwisa kuti vasaenda kujeri.
Of course vanokwanisa kuendeswa ijere imprisonment even up to 6 months or more. Mutemo unotaura zvinokwanisika kuitika izvo, but isusu mangwana tinenge richiti aiwa hausi nyaya yekuti vaendeswe kujere, inyaya yekuti vanopuwa ino suspended sentence kana kuti vongozi vabhadhare fine.
Ivo VaNgarivhume vaudza Studio 7 kuti havana mhosva yakapara, asi kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzematongerwo enyika.
Twitter account yavari kutaura nezvai inonzi etingarivhune, I never owned such a Twitter account. Saka I continue to maintain my innocence kuti aiwa handina zvandakaita, asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwa anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva vokuti une mhosva.
Vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva imwe chete vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono, mumiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala, pamwe nemunyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose CC Dangarembwa. Chingono akawanikwa asina mhosva panyaya iyi, asi Dangarembwa akabatwa nemhosva akabhadhariswa faindi. Mune imwewo nyaya, Mukuru wekambani ya Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, uye vaimbove mumiriwe Kutu West mparamende vatonga imzenda, vakashaya nezuro maneru munjozi ya mumkwagwa mumushawe Borodale. Hanzvadzi ya vamuzenda au vakambove mtevedzeriwe kurukota rinoane zvekugara zvakanaka kwevanhu, Senator Tsitsi Muzenda, vaudza Studio 7 kuti vamuzenda vakashaya nezuro maneru vave kutosvika kumba kwavo.
Kanda ngozvati vakati vakutoda kusvika kumba ndobva vaita appeals ndobva vangotofira ipapo.
Vamuzenda vasiya mudzimai nevana vaviri. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwamuzenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari kutarisirwa kuita rwendo rwekunosangana nevatungamiri venyika dziri mugungano rekuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union, nechinangwa chekuedza kuti masangano aya abatsire mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vananzi vakatarisirwa kutungamira chikwata chebato ravo mumazuva mashoma ari kutevera chichanosangana neutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union, vachitsvaga nzira dzekuti masangano aya angabatsira sei kugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ostalos Siziva, vati nyaya dzavachasimudza kuSADC neAU dzinosanganisira kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi, zvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzinobata nyaya dzesarudzo.
Tine nyika dzakati komberedza, vana South Africa, vana Botswana nedzimwe nyika, vana Angola, hama dzedu kuti vanzwise, vana Kenya, my important capitals. So tichange tine unzvanyi hwevanhu vari kunzwisisa, vanhu vari kunzwisisa nyaya yeinternational relations, vanhu vari kunzwisisa kukosha kweukama hwedu nedzimwe nyika. Zvatiri kunovaka apa haisingori nyaya yemareforms bese, inyaya yekuti kana taakugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe, nekuti Zimbabwe inofanira kudzoka into the committee of nations.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF muparamende vapupura itogarepi, vati vachamisa nebato ravo, havafaniri kuita bembera vachienda kunze kwenyika vasina kutsvaga nzira dzekugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa vari muno munyika.
Itsika yavo yokuti kana kune zviri kuitika munyika kana maevents angava neinternational test akanga ari muno muZimbabwe, vanomhanya mhanya nokutaura zvinosvibisa zita renyika. Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba naye vamanye kuSADC kana kune dzimwe nyika vasina kutaura kana kusumudza nyaya dzavanoti dzinovanetsa muParliament of Zimbabwe. Munovaimo munotaurwa zvose navamiriri vevanhu vemuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo, vati rwendo urwu rwakakosha zvikuru sezvo bato reZANUPF richipomerwa mhirizhonga kunyanya munguva yedzisarudzo.
Political terrain yemuno muZimbabwe munhu wese anoiziva kuti kana kusina maexternal observers or kusina anything pushing inoitwa neAU and African Union tinogona kuona zvimwe zvinhu. Saka vanhu vanoda kuona opposition or vatungamiriri vavo vachiita something. Saka diplomatic offensive is one of the somethings that ziri kutarisirwa nevanhu.
Vane ruzivo nezverwendo rwavachamisa nechikwata chavo vanoti dzimwe nyaya dzichasimudzirwa pamisangano yavachaita nevatungamiri vemuSADC neAU dzinosanganisira kurambidzwa kwemisangano yebato ravo uori pamwe nekushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala, avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri vachipomerwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Vatogarepi vati nyaya yavaScala inyaya isingafaniri kupindirwa nemamwe mapandiko ehurumende sezvo vachiti vematare vanoshanda vakazvimirira.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoziva separation of power, judiciary inoita basa rayo, Scala ngaapedzerane nematare.
Vasiziva vatiwo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakadomwa mazita adzo pakati pevachazokwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya dziri kushungurudzwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
Ndosaka takazoti aiwaka zvingaita here kuti makandidati ari happy neprocess, macitizen ari happy neprocess, asi kuoneka vakomana matsotsi vanenge vane masuti eblack vakapfeka mangirano neblack vachiti tipei list, kolisi munda kurishandisei.
Bato re-CCC riri kuchema-chemawo kuti harina kupiwa gwaro revavhoti kunyange sarudzo dzave kusvika pedyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende mashoma nenyika yeAmerica nedzimwe dzekumawirira azvirambidzi mabhizimusi kana makambani enyika iyi kuti asime mari muZimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kuZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF mumbulawayo, mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe Amai Meg Riggs vanoti nyika yavo inofara kuti yakwanisa kudzoka kuzoratidza kudyidzana kwayo neZimbabwe pagungano iri mushure mekumbomira kuita izvi kwemakore anechitsama. Vanotiwo pane boka rakaparurwa munguva pfupi yapfuura reUnited States Chamber of Commerce rinobatsira makambani nemabhizimisi enyika mbiri idzi kuwana mikana yekuita mabhizimisi.
A lot of people know PEPFAR, they know where they get their ARVs, they know they've got tested, but they've forgotten that PEPFAR is the United States government. And so this year our booth is really celebrating 20 years of success in fighting HIV/AIDS, working with girls to make sure their dreams come true.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii pamusoro pemashoko hurumende ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hweZimbabwe. Amai Riggs vati hazvisi zvirango asi hori hunokanganisa upfumi hweZimbabwe, vakati makambani ekuAmerica akawanda anoda uye anobvumidzwa kusima mari muno. Asi vatiwo America ine mitemo yakajeka inorambidza makambani enyika iyi kusaita bhizimisi rine zvehori mukati.
If Zimbabwe tackled its corruption problem, American companies would come. American companies are interested. They want to know that they can do business fair, with integrity, and for everyone.
Asi vachipindura, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati zvirango zvauraya nyika. Asi mumwe wevatauriri webato rinopikisa reCCC vaFelix Mafa vane maonero akasiyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vanogara vachichema nerekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza nyika. Asi mumashoko avo vachivhura zviri pamutemo, musangano weInternational Business Conference paZITF nezuro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati kushanda kwemakambani emunyika kuri kuramba kuchikura uye vekunze vari kusima mari muno vari kuwedzera, vachiti izvi zvinoratidza kuti chinangwa chehurumende chekuvaka ukama nenyika dzepasi rose chiri kubudirira. Vakati vose zvinogara kutaurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Zimbabwe yakavhura maoko ayo kutambira vemabhizimisi vekunze vanoda kusima mari munyika. Vachiwenga vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi nemakambani vaite mabasa avo nenzira dzakanaka vasingaite huori.
The President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has declared zero tolerance to corruption. Therefore, do not be found on the wrong side of the law.
Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union Vajobst von Kerkman, avo vakataurawo pamusangano uyu, vakati pane mukana mukuru wekuvandudza kutengeserana kwemakambani nemabhizimisi emuZimbabwe neemuEU. EU iri kuratidzira kekutanga segungano kuZITF sezvo makore adarika nyika dziri mugungano iri dzairatidzira dzakazvimirira. Asi vakatiwo kune vakawanda vekunyika dzekumadokero vanoona Zimbabwe isina chimiro chakanaka.
When I ask companies in Europe, I must say there is also still, there's a negative perception about Zimbabwe. And I think it is important to work on it.
Gungano reZITF rakatanga nemusi wechipiri uye mambo muswati vechitatu venyika yeEswatini ndivo vachavhura gungano regore rino zviri pamutemo mangwana. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLeviti Mugejo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe 49 kana kuti 47 zvakatengerwa matikiti endege kubva kuSaudi Arabia mushure mekutiza hondo kuSudan zviri kutarisirwa munyika mangwana. Hondo yemuSudan iyi inonzi yauraya vanhu vanodarika vanoda kusvika 500 uye vakawanda vakuvara. Mauto ari kutungamira nyika iyi ari kurwisana zvakasimba nechimwe chikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces. Vose varikurwisana ava varikuramba kutambira kurudziro yekuti vambokanda zvombo pasi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamugejo.
Masikati akanaka vaZulu. Tiri kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazviri kuSudan. Zvatikabudisa kuSudan kune hondo tikavaendesa kuSaudi Arabia. Vachasvika kuno kuZimbabwe, takavatengera matiketsi okuti vasvike kuno kuZimbabwe mangwana. So gurupu rokutanga richasvika kuZimbabwe mangwana.
Saka mungaziva kuti chimwe chikwata chasara kuSaudi Arabia ichi chinosvikawo kumusha rini.
Vakasara vari kutengerwa matiketsi. Matiketsi endege, gurupu redu rine vanhu vakawanda, zvokuti hatikwanisi kuwana matiketsi ese nguva imwe chete. So hatingati pane vakasara, vanhu vese takavabudisa tikavaendesa kupi? KuSaudi Arabia. So pane avo vanenge vasati matiketsi tinongoti matiketsi atawana totengera vanhu tichiramba tichidaro tichidaro.
Asi pane vamwe vakasarawo here ikoku Sudan kwacho uye ivavo vangabatsirwa sei?
Yes, pane kwasange pane umwe wakasara wati hatisingazivivo. Haikandisei kuti hapana vakasara, pane vakasara kana kuti kudini. Asi vanhu vese vataiziva takavabudisa.
Mutauriri webazira zvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vakuru vanoona nezveutano muguta reHarare vanoti pavanhu gumi nevaviri vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro munyika, gumi nevatatu vacho ndeve muHarare mumashure mumusha wevazhinji webudiriro. Nekudaro bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira. Vanhu gumi nevana vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira kuchegutu muna kukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa nekorera.
Macases ekorera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa well iri pa one of dzimba dzevanhu ivava.
Vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda imvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura.
Tinoda kuti vanhu vaende pamakliniki iri papedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakliniki iri pedyo. Chese chinonzi manyoka muHarare kana munhu achirwa nemanyoka atibhadharisi. Munhu anongoenda pakliniki ari pedyo unorapwa mahara.
Vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka, kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati kolera chirwere chinokonzerwa netsvina.
Saka mukaona vanhu vachirwara kolera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated, yakasvibiswa netsvina, uyezve maoko avo haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachingova mhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo. Tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu, ngavasupply mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere. Ngavameke shuwa kuti izvo hapana sipeji inoitika. Nyaya iyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura, idzo dzakaboka boka, tsvina yeve ichibvi inza ichipinda mupombi dzemvura.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati havaone Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende.
Matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa vagari vanokwana 4027 zvinhu zvaifanirwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa. Zvakafanana nema pombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura.
Vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanho avangatora kudzivirirawo chirwere ichi.
Nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite.
Mumwe mugari weMuHarare vaLancelot Tsikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena.
Tanga takuona mvura yako
kungoenda pese pese zvoka usiku ufuma kwaedza izi siku saka zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwizi zvinoverera ikoko mvura yaya ichagadziriswa ichabhorisi yaungoshandiswa.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 115 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Jerry Springer anozivikanwa pasi rose nechirongwa chake chaiita paterevhizheni chinonzi Jerry Springer Show paiuya vanhu vachiongororwa kuti ndivo vana baba vevana here kana kuti kwete uye pachiuya vamwe vaiita gumbo mumba gumbo panze ashaya. Angava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Anonzi afira kuChicago muAmerica mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mumwe mukuru wekereke yekuKenya anozviti mufundisi Ezekiel Ombok Odero asungwa nhasi achipomerwa mhosva yekupa kuti vatendi vekereke yake vakawanda vafe. Zvinonzi mitumbi yevatendi vake yanga iva nemazuva ichingotorwa pakereke yake nevemamochari. Asi nyaya iyi inonzi yakasiyana neyemumwe anozviti mufundisi Paul McKenzie anonzi akaita kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vatsanye kusvika vafa achiti vaizoenda kudenga voona Jesu. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevamwe vanoongorora magariro evanhu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemari yemunyika nezvikamu zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% uko kuri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kunogona kukonzeresa kusagadzikana munyika. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association rinoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku zvikuru zvekudya kwasiya vanhu vakawanda vachitatarika kuwana chekuisa patafura. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda munyika vari kuti vari kutambiriswa mihoro yavo madhora emunyika ayo vanoti haasisina chaanotenga. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvakare vezvitoro vari kunzi vari kukwidza mitengo vachitarisa kuti musika mutema unenge uchitengesawo zvakadii dhora rekuAmerica. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunonzi kwakakonzera mhirizhonga munyika dzakawanda mumakore adarika dzimwe nguva zvichisvitsa pakubviswa kwedzihurumende pazvigaro. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti kusagadzikana kwedhora remunyika nekukwira kwemitengo yezvinhu uku zvinhu zvinopfuura munguva pfupi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Mari yakafanana nechitubha chechirezo zvinoredza hove. Chitubha chinosara chiri pamusoro kana hove ikabakiwa kana kuti ikanorya hwemisi munoona chitubha chichinyura saka mari chituba chovhumirwa nyika mukaona yakuita saizvozvo tikatarisa zvinidhora kana kuti American dollar zvinotaridza kuti upfumi hwenyika hwasvika pakaitisisa saka unenge watova mucherechedzo wechinhu chitsvuku kuti zvashata ndosaka maona kupinyuka kwaitika zvinotaura kuti zvinhu zviri muzvitoro zvinokwira mutengo nokuda kwokuti zvinenge zvaazvishoma vanozvida vawanda
tinzwe kuna vamandaza vamandaza vanhu vari kuchema zvimwe chete nezvekutaurwa naDr Zembe munoti
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu yakwira asi haina kukwira nemakwiriro ari kutaurwa nevazhinji mitengo inotarisirwa kunge ichikwira nekutiwo tikatarisa paauction panotengeswa maUnited States dollars value yedollar kana kuti mutengo wakutengwa nawo dollar wakwirawo saka zvaakuchireva kuti izvo muzvitoro medu muri makachajwa Zimbabwean dollars pane maadjustments ari kuitwa mumaprice iwayo asi takangodaro zvakare tine maspeculators vakawanda vari pamusika wevatema uyu yatinoti parallel market ivavo ndo vari kukwidza mitengo zvisakarurama sekunzwa kwatiri kuita kune vari kutenga mari dzachona pamusika iyoyo saka idanho nechallenji iri kupiwa kuhurumende nevanotiona nemamiriro emari nekutengeswa kwezvinhu kuti vakwanise kuregulata mitengo iyoyo
Dr. Zembe, kune vamwe vari kuti ndoo mviromviro dzekuzoti vanhu vange vachiratidzira zvinozopedzisira zvaita kuti nyika isagadzikana munoti nevanomaoneriwe
izvo ndo zviri kutoitika izvozvo hazvikoni uye ndaandida kuti ndiudze kuti zvose zvekutaurwa navamandaza ingava pfungwa dzavo zvekutaurira hurumende zvaitoka vamuturiniwe gurukota rezvemari nevamwe vaveindastri vana Dr. Sekai Nzenza kuti vange vari padare rimwe ndo vangatitaurira zvinhu zvinoenderana nedambudziko ratarisana navanhu vanhu vanenge vaine shoko chatanga kutambudzika kwavanhu kugadzikana kwezvinhu kana kwemitengo kunobva muvanhu vanhu vachiwana mabasa vachishanda saka zvose zvatakuona izvi zvinoguma zvasvika pakuti vanhu vosumuka vachitaridzira kuti zvakati shoko richitaurwa riri ravanhu hazvikoni ndokwazviri kutoenda
vamandaza munoti nevane maonero ekuti zvinhu zvakasagadzirisika nekukasika zvinopedzisira zvasvitsa pakuti vanhu vanga vachizosimuka vachiratidzira
aiwa ayo maonero evazhinji kana kuti maonero evari kuona maonero iwe isu sevanhu vezimbabwe uyezve sebato riri kutungamirira haisi shuwo yedu yekuti vanhu vaende mumastreets vademonstrate nekuda kwemaprizes saka kune vaya vari kungangodaro vari kukurudzirwa kunzi vange vachinodemonstrata kurudziro yedu kwavari ndeyekuti aiwa hurumende yedu iri kutarisa iri kuongorora zvese iine shure yekuti mwana wese wezimbabwe akwanise kuwana chaanoda nemutengo wakanaka
Dr. Zembe, pane vamwewo vane maonero ekuti iyo nyaya yekukwidzwa kwemitengo nezvimwe zvakadaro zvakanangana neregime change munoti iwo
uko kwakungotsvaga utano mugate hakuna zvinhu zvakadero hakuna munhu unenge aine bhizinesi ungamboita zvinhu zvakadero
vamandaza munoti
isu maonero edu ndeyekuti kana varipo vari kudaro tinokurudzira kuti vasadaro nekuti nyika inofanirwa kugara yakagadzikana nyika kana paine chavaona chisiri kufamba zvakanaka chinotaurirana zvendiri shonga nedzimwe nzira dzekutaridzira nadzo vakuru venyika vari kugara vachitaura kuti hadzidiwe
manga makateerera kunhengo yezano pf vakennedy mandaza manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vanopikisa vachiti vari kushungurudzwa asi hurumende ichiti kungotaura tine hurukuro mumastudhio edu zvakare naamai Comfort Dondo vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu rePumulani Foundation sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vobatwa nemhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumabasa 2023. Ikama nguntunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for, number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela udlakela, njalo uzagwetshwa kusasa.
Sisiqalisile-ke ukuhamba-ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika nakwezinye indawo ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa-ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke nozulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso sisuka ngaphi siya ngaphi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli ye-SADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Abezanu-PF labe-TCCC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela udlakela, njalo uzagwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa leli cala ngomnyaka ka-2020. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ungarivume wethesa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba aphatheke ekutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngoNtulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala leli esithi ikhasi le-Twitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe, njalo akalandi lalokho okwalotshwayo. Umantshi uNkosikazi Feres Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi ukuba uZulu aphatheke ekutshengiseleni, ngoba ehlala ekhuluma lentatheli izindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba uNgarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe uNgarivume kazange ephikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapholisa, okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe kwenzela ukuba angatholakalele icala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole uNgarivume elecala lokutshotshozela udlakela. Bathi kabavumelani nalokhu akutshoyo ukuba kazange abe kuTwitter, ukutsho uMaduku. uNgarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukene leyakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for, number one, an offense that I never committed.
Kubuhlungu ukuba bathi ngilecala engingalenzanga, angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo, ukutsho uNgarivume.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana lelikaNgarivume ngumnumzana Job Skala, yena ozagwetshwa kusasa. UNkosikazi Fatai Mayere loTsitsi Takarembwa abatholakala belecala leli lo mnumzana woPoti Ngono watholakala engelacala. Wolunye udaba, abalwa impi yenkululeko
abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lezindaba eHarare abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotela esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni abazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sibe siyasebenza bezisebenzela bona le muli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMthwangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Luba imibuzo ethunyelwe kumakhala ekhukhwini nge-WhatsApp kodwa kunyanga ezanda kwedlula utshele intathela izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilivezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TRCC umnumzana Ostelos Gift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela lonyaka.
Thina sokujabula ngoba iprocess yethu ikhethe abantu abatsheneyo, kulabatsha bavela ku-student movement, kulabantu abavela ku-civil society, kulama-labor activist, kulama-media practitioners abaritayileyo, kulama-veterans akhethweyo ngabantu abatsheneyo. Ungakhangela uMagrade Dongo banomnethwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, e-West khona ngale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
USiziba uthi uqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana lapha kwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Siziqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika lakwezinye iindawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke lozulu lonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngakusiyangapha.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana abekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iparty elifuna ukukhokhela abantu ukuthi itholakale kungelalutho abantu abalenzayo. Kuyayenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo ngoba abantu bayikhangeleli. Okwesibili, amazwe angaba ngaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yabo. So yikuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yabo ngoba imithetho yezwekazi le-Africa imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be-free and fair kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintisa kukhetho bemele i-TRCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lo muntu ozabuya esithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TRCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama nomination fees kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo wona ovele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe izinkokheli zamazwe amahlanu ezibalisa uMongameli Emerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini, uMswati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxelo meya weVictoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference leyi eyenzele eventyoza izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. I-Falls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu bathole imisebenzi, njalo i-conference leyi ilethe abantu abaningi 3,200 delegates ukwenza ukuthi bethole i-business, ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke leyo okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa okuningi, especially on the use of ama-ICTs, new technologies in doing business, loku-collaborate kwama-African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla. Pele mhlaka between 29 and 30 bonapho. Ngathi this week yonke business ingenile force. Tourism companies are doing a lot of business. Impilo yatshintsha ebantwini.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival ozakwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu oweTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngusomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhoke kwezamadikri ezamasikari lezi-ke labazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Siyabaqonqosela sibili kakhulu beze bezeqinisa bezobona ubuhle bukhona kuleli lizwe laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke lapha kungane nezihlobo ezizobuya ezifisa kubo 5,000 kulo nyaka, lapho esibengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu ukuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhangela abantu laba ngu-5,000, sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzagada lo bhasi kumbe uzashayela imoto yakhe lapho esezofika-ke eVictoria Falls, uzadlula endaweni ezijiyeneyo ebona kona okuhlukene esidla bezilibazisa endleleni. Lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambe kahle. Sikhangela njalo-ke indawo zokulala bezokuphumulela khona, bazabe besincedisa lawo senza kweke okuse kulezi ndawo beletha-ke izinzo ehlukileyo-ke ekuhlandla-ke le-tourism lokwethekelela zethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria. La mazwe ahleneyo azabe khona ahlasimisela iNamibia, iBotswana, i-Angola, iNigeria, iRwanda, babe lapho-ke besenza-ke into ezehlukene ezilokuzika ngaphakathi-ke kuleli hlandla-ke e-Victoria Falls.
kumnumzana Godfrey Koti isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathintambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcinisihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kweleSudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan lo General Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho ele Rapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba beReuters babika ukuba iqhubekela phambili ilimpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu eleKhartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye loludaba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan indaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba le-coup. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba le-coup njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan loGeneral Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya bachaya imbhobho, bachaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahamba iyengenela, akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxenye yibo abanika lo uGeneral Dagalo Hemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevele eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesifayeni lapha. So ele Melika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe ipressure, kufakwa ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.
Umnumzana Thabang Nare yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBoston khonapha eMelika. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza ele South Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Oke wabangusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abebandla le-Triple C labezanu PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uzulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abe-Triple C bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abezanu PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-Triple C ngoba bezama ukucunula uZulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka ligugudeka nxa liqathaniswa leMelika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-Triple C umnumzana Abednego Pepe endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiqashileyo esiyiso esenza ukuthi kube lo mumona lobangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo zisiya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonoko kwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende wezanu p f. Kwenziwa ngabomo khonoko ngomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angane uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Pepe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende wezanu PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilungu leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi kanyele phambi leso sikuthundu ingamu yamiye kayilolwanga, hhayi ihloka lami leli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuza kugcinwa ngumalimali lapha. Ambe umalimali nalapho uqondi na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa layo umalimali nalo uGawule kasayifuni ibhondi, ifuna i-US dollar. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi, mina uphakamisanda kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kunjenje izitolo zemakhaya iraphuka, akusela ezithatha ibhondi. Abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhonzi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kuneproblemu ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthona sivala ngokuthi khona kule sandla, akulasandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka umkhonomi weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke. Kodwa udalwa nguhulumende ngoba uhulumende kufanele abithe ama-policy azakwenza ukuthi khona umkhonomi uthuthuke uye phambili. Ama-policies kawadalwa ngamabhizinisi kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimami yekuyela ukuthi umrobhe abantu ngapha kungasisemthethweni.
Naso baba Gawule amuzi akhuluma uBhebhe kanti njalo izolo sizwe umsekeli kaMongameli uBabu Chiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo, uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje. Umnotho uyalehlula selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka litshabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo umzukulu wami uBhebhe, ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke mhlawumbe ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva. Ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga eyazifakwa ezomoya lezama-RTGS ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifaka kwasekukhweza suku zonke ama-rate ekhwela suku zonke. Kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke? Uminister of Finance umthuli wagcina esesiwa lecebo wakuvala khona okuyinto kwakhona. Kodwa ke uyabona nxa umthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igapha uvuze kwenye indawo. Amatsotsi kuyagcwela indawo yonke lakithi epartment akhona amatsotsi. Izigangi zikhona indawo yonke ku-opposition zikhona lakudla mpezu zikhona izigangi. Yikho enti mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe. Umthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-CCC kuyini likuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu intinkani ngiyabuya kekwakwangiphe e-CCC. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngikhombise ubaba umamami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehluleka, kule nto okuthiwa yikwedlulwa, kule nto okuthiwa yikuthutha. Okwakuqala, izani iyehluleka. Ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. Wani isithi iyehluleka? Ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisila into yenkululeko, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole zethu ezijise ezinye sizivale. Kodwa uSmith kazange ahlubeke, size salithathi ilizwe simsapoteda. Yenza ngikhuluma ngesapotisa ngiqamba line, hayi leka ekamalimami yokuthi kule sapotisana akhuluma ngebala alizwayo.
Umnumzana Petniko Bhebhe lilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule. Ku-Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini i-domestic violence. Iziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.